Nekuti so far tatikati vana vangani vabaiwa tikati 85% vane vana vane pasi kwemakore 5 years. Pane zvinezvi hurumende iri kutatikati kuchirungura ramping up efforts kuti tiine kwedzi remaining eligible kwedzimal following outbreak of the disease in Manicaland earlier this year. And then government yaita mudingatikati roll out the national emergency immunization program targeting 95% of all children at the age of 5 in order to attain herd immunity. And then pari zvino ingatonzwisa kuti tiri kuitsei. Saka vaccination yaiitwa pese patikati mascetic facilities outdigitins vachizivisa muchingatikati hard to reach areas children below the age of 5 vaccinated irrespective of their vaccination status. Saka ndo chimiro chiripo. Saka nyange zvazvo tichitaura blessing kuti takaita kampeni yedu yemaAugust ya 20 to 10 September ikapera, but vakaramba vachienderera mberi yatingati isizi moping up vange vasina kukwanisa kunge vakabayiwa.
Pane vamwe vaimboramba nekuda kwemakereke avanopinda nezvimwe zvakadaro daro, bazi rezveutano rikati rinogona kuzodaidza mapurisa. Pane pamakasvika here padambudziko rekuti makada kubatsirwa nemapurisa kana kuti vanhu vari kunzwisisa zvichiteerawo kushambadzira kwamuri kuita?
Hatina kumbenge takatora danho rekuti tiende kumapurisa, nekuti chatakakwanisa kuita ndo yekuti government yakaita reach out kumareligious leaders avo vanga vasinganyanyotenda zvekuti vana vabayiwe. Saka naizvozvo newo nekuzivisa yatingati public awareness kune munhu wese, zvichireva kuti haisingori bazo reutano kurerwa kwevana chete, munhu wese anosungirwa kunge achiita public awareness. Anofanira kuzivisa kuti mwana anofanira kudii, anofanira kubayiwa. Zvichireva kuti hurumende inoti hakuna mwana anofanira kufa. Saka anotaura kuti macommunity engagement, tikureva madzishe, tikureva mapoliticians, tikurevawo masabhuku, tikurevawo machurch leaders, tikurevawo nevanhu vose vose vari mumatunhu ese kuti vaparadzire shoko irori. Nokuti haisingori ministry of health inofanira kutaura zvinhu izvi, but nyika yose kuti upenyu hwevana huchengetedzwe. Tichiti hakuna mwana no judge die of measles.
Saka sebazi rezveutano mungati here chirwere ichi chakusvika pekuti chinganzi chakukwanisa kuti chisarambe chichipararira, kana kuti nechirungu mungati chakuita here under control?
Lezvinyaka zvirwere pachakatanga mhene kuti kuna 1963 here handiti, and it was conquered apa outbreak yakazouya kureva kuti chirwere changamheki chakakundwa. Saka naizvozvo neiyeye effort yekubaya vana nekukurudzira nekuzivisa vanhu chinongokundwa zvakare chinopera.